Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu papari renyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatiwa kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparire nyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatiri kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinesewo kuti varwere vachaita sei, asi tabesirwa hedu dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwe azokombrenawo kuti akufonera minista, ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa. Saka taatendwa taakunotenga mapirisi nemishonga yacho kuti vachibayiwa. Asi situation tiri kukumbira kuti dai yagadzirisika, vanhu varapwa, vanhu vasafe muzvipatara nokuda kwekuchema-chema kwevanhu. Profession nemaethics ekurapwa emadoctors ngaive inova muvanhu kana madoctors, kuti vave vanonzwira tsitsi vanhu vari kurwara. Vanhu vari kurwara ngavarapwe.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba haasi kutombonekwa, haakuonekwa haasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochitira zvototi hei totoda dambudziko ratatiwana iroro, saka ndoziva kuti tichabatsikana sei. Tototi dai hurumende yagona kubatsira ana chiremba kwidzawo mari, nokuti inauye mari yavo kuchema nayo. Dai vagona kwakwidzawo mari kuti zvigone kufamba zvakanaka, nokuti pasina ana chiremba hapana upenyu hwavanhu.
Izvi zvatsigirwawo navaelgibo vataurawo kuti mai vavo vari muchipatara vari kurwadziwa. Vagibo vati kunyange zvazvo mamwe mapirisi aimwewa namai vavo apera, havasi kukwanisa kutenga mamwe sezvo vachifanirwa kunyorerwa nachiremba kuti vagone kuatenga.
Vanachiremba havasi pabasa. Ndofunga kubva pakangotanga nyaya dzacho indina mamwe varimo havanomboatendwa pamusoro yemanda up to now. Ndi mishonga imwe vaimwe yacho yakapera, inodawa namadoctors. Saka vanotomirira kuti manesis ari kungoti no doctor ndiye anotoprescribe mushonga. Saka she is in pain, vari kurwadziwa, hapana zviri kuitika ipapo. Even kudischargewa zvinonzi doctor ndiye anofanira kusaina discharge. Chikumbiro ndechekutoti hurumende ngaiite zvinhu zvakanaka, zvinodiwa ngavazadzisi. Nokuti apa vari kutisungira play kwevari zvakavanakira, but kwetiri we are suffering the ordinary people.
Vamwewo amai vada kuzikanwa nezita rekuti Kukuwe vati zvinosuwisa kuti hapana rubatsiro rwavanokwanisa kupa hama yavo iri muchipatara.
Muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba. Varwere vari kunetseka, vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi chiri kubudamo tangosiya wo zvatino gona ngosvika kuti wakadi wakadi anokwanisa kutaura anotaura asinga kwanisi hakwanisi endi vana sisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera kana kuti tinyore prescription tenge mushonga zvofana kuitwa nana chiremba saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera.
Vana chiremba vanoti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Asi izvi zvakazowedzerwawo nekupambwa kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, avo vakazowanikwa nechina manheru. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombei vakawanikwa, vana chiremba havana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chida kuti titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka because parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kusaya taitaura paya titi tizoni tiri incapacitated hatisi kukwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichida kuti titaurirane neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota vezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.